Chirongwa chedu chatiri kutaura nevechidiki vekuZimbabwe vakauya kuno kuAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington for Young African Leaders Initiative kana kuti YALI. Tine hurukuro naMuzvare Charmaine aiziva Kahia. Muzvare Kahia inyanzvi yekugadzira mishonga ichishandisa umhizha neumhetura kana kuti Computer Aided Drug Design and Discovery. Pari zvino Muzvare Kahia vari kukwenenzvera zvidzidzo zvavo pachikoro cheLeadership Institute of University of Maryland, Baltimore kuMaryland. Vanoshandawo sechipangamazano mumasangano akaita seElevate Trust uye neUNESCO. Ngatinzwei hurukuro yavaita naIvan Zininga weStudio 7.
Ndiri mukadzi wechidiki anoita zvekushandisa inonzi STEM, zvinoreva Science, Technology, Engineering neMathematics, and ndichishanda mubazi rinoona nezveutachiwana hweHIV uye mashandisiro atingaite machine makompyuta kuti tigadzire mishonga nekukasika. Mishonga inobva munyika yedu inogona kubatsira vanhu vedu nekuti HIV inosiyana-siyana pasi tenderere.
Chakaita kuti muti inini 2023 ndoda kuenda kuchirongwa cheYALI kuAmerica chii?
Ndakatanga ndiri mwana mudiki kuda kuita zvesayensi, asi ndaishaya vanhu vaikwanisa kundibatsira kuti ndiwane gwara chairo randaende naro kuti ndisvike kwandaida kusvika. Saka ndakaona kuti sezvo ndave pandave ndinogonawo kubatsira vamwe vana vechidiki, kunyanya vasikana vanobvawo kumamisha, kuti vazivewo kuti ivo vanokwanisawo kuita zvese zvavanoda mumwoyo mavo, zvavanenge vachiudzwa pamwe kunzi hazviitike nevasikana, kana kuti zvavanenge vachifunga kuti munyika medu hazvikwanisike. Ndiripo kuvaudza kuti aiwa, unozvigona. Uyewo nevanakomana vachiona kuti vasikana vane nzvimbo yavo mukurarama kwedu, and tikashanda tese tinova neZimbabwe yakanaka.
Chamuri kutarisira kudzidza imi muchirongwa ichi mugotakura kuzodzokera kumusha chii?
Ndisati ndapinda muchirongwa ichi ndakaona kuti ndaishaya mashoko nemasvikiro andingaite muvanhu vari mumatunhu akasiyana-siyana kuti ndivadzidzisewo nezvekukosha kwesayensi mukurarama kwedu uye kukosha kweku pinza nekukurukudzira vasikana kuti vaitewo zvinhu zvinenge Science, Technology, Engineering neMathematics. Saka ndakatsvaga program ingandibatsire kuti ndive nezvikwanisiro papfungwa uye nekuziva zvinhu zvandisingati ndambodzidza zvingandibatsirawo kuti nini mubasa rangu tigogona kusvikira munhu wese anenge achida kubatsirwa.
Muzvare Charmaine aiziva Kahia vachitaura vari parunare kuUniversity of Maryland kuBaltimore naIvan Zininga weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America.